Pungwa idzi, dzakabuda pamusangano wekuzeyanya yegukura hundi, wakaitwa mubulawa yane Zuro Maneru. Vadhumiswa Dhavengwa, vanove mutungamiri webato rezapu, uye varume vevatungamiri webato iri vakashungurudzwa zvikuru panguva iyi, vakati gukura hundi, yakatangwa nehurumende yava Robert Mugabe, nechinangwa chekuda kuti munyika musave nebato raipikisa. Vadhavengwa vakati mutungamiri wenyika, vaEmmerson Mnangagwa, nemumwe wevanhu vanonyatsoziva zvose zvakaitika panguva yegukura hundi, vakati, zvakakosha kuti hurumende igadzirise nyaya iyi zvachose. Muzvinafundo Martin Rupia, avo vakataurawo pamusangano uyu, vakatiwo zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi itaurwe nezvayo, vakapa muenzaniso wedzimwe nyika dzemuAfrica, dzakadai seTogo neEthiopia, uko vakati kuri kuitwa nhauriranho dzekuedza kuunza runyararo mushure mekurwisana kwakamboitika munyika idzi. Varupia vakaudza Studio 7 kuti vanoona kusainwa kwemutemo weNational Peace and Reconciliation Commission Act kuchibatsira zvikuru kuti nyaya iyi igadziriswe.
Ini handifunge kuti nguva yasvika yekuti vanhu vari muhurumende for more than 5 weeks kana mashanu tingatanga kutaura kuti zvinhu zvavari kutaura zvatofeira. Ngativapei mukana, ngativapei space kuti vatirakidze ivo kuti zvataita izvi manje toda kubatanidza vanhu tiende mberi, ndo mafungiro angu.
Vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vakati kunyange hazvo mutemo weNPRC Act wavepo, vanotyira kuti hurumende yeZANU-PF inogona kusave nehanya nekugadzirisa nyaya yegukura hundi sezvange zvichingoitika kwemakore ose apfuura. Asi varupia vakati vanhu vanofanirwa kupa hurumende yava Munangagwa mukana. Reverend Ray Motsi veZimbabwe Christian Alliance vachishandawo nesangano reNational Transitional Justice Working Group vakatiwo havangakwanisi kutaura kuti hurumende ichakwanisa here kana kuti kwete kugadzirisa nyaya iyi. Asi vakati vanotambira kuvepo kwemutemo weNPRC sedanho rakakosha. Musangano uyu wakapindwa nevanhu vakawanda zvikuru kusanganisira vamwe vakabatwa nenyaya yegukura hundi, varwiri vekodzero dzevanhu, vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevanhuwo zvavo. Pakamboitika mhirizhonga pamusangano uyu kwekanguva kadiki mushure mekunge mumwe musikana wechidiki uyo akangozviti masivanda akataura mashoko ekuti vanhu havafanirwe kukoshesa kuurayiwa kwevanhu panguva yegukura hundi chete, pasingataurwe kuurayiwa kwakaitwa vanhu nehurumende yevachena panguva yehondo muRhodesia. Mhirizhonga iyi yakazopera musangano ukaenderera mberi mushure mekunge musikana uyo aburiswa mumusangano uyu. Vakonti Mhlanga, avo vane mukurumbira mukugadzira mitambo yedrama netelevizhen, vakaudza musangano uyu kuti misangano yakadai haina zvainonyanyobatsira kana ichiitwa pakati pevanhu chete pasina vehurumende vanenge vachinzwa zvichemo zvevanhu. Asi gweta vaAlec Muchadehama vakaudza Studio 7 kuti misangano yakadai yakakosha uye inofanirwa kuitwa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuitira kuti vanhu vanyatsonzwisisa nyaya yegukura hundi.
Hapana muganhu wekuti kutaura kunofanirwa kuita kunani. Dialogue zvinoreva kutaurirana. Saka hatitaurirani semaZimbabweni. Kusikatawirirana, takatarisana nemhirizhonga yakaitika kudhara inosanganisa nyaya dzegukura hundi. Hapana anonziye ngaatore kutaurana kwaende nako kuhurumende kana kuti hurumende ngaiwe nokutaurana nawe iwe kwatiri. MaZimbabweni ngatitaurirani. Pasha idu tiri vaviri, kana tiri mapoka, kana tiri magungano akawanda wanda, kana tiri vanhu sehurumende kana hurumende nesu, asi chero zvichireva kuti tiri kutaurirana nenyaya dzakaitika kusvika tawana solution yekuti toita sei nezvazvo.
VaMuchadehama vakatiwo vanhu havafanirwe kushushikana kuti chii chingaitwe kana hurumende ikasada kugadzirisa nyaya yegukura hundi, vachiti bumbiro remutemo wenyika rinopa vanhu kodzero dzinoita kuti vakwanise kuudza hurumende zvavanoda kuti zviitwe panyaya dzakakosha seiyi.
Kana hurumende ikataridza kuti iri kutsika-tsika, isisu vanhu tinoita kamagungano akadai tichitaura nezvazvo kusvika taenda kwairi toti aiwa tasvika pachinambo chekuti tichiita zvakati, nekuti ndo zviri kutaura mutemo, ndo zviri mubumbiro, ndo zvatiri kuda. Saka hurumende haina kodzero yekuramba. Hurumende chiku? Hurumende vanhuka. Saka isisu vanhu hatingati tichazvirambidza ndambotaura kuti tisi takazvitanga. Saka hurumende handione ichiramba nekuti hurumende tisi.
Musangano waNezuro wakarongwa nesangano reSouthern Africa Political Economy Series, SAPES, pamwe neWomen's Institute for Leadership Development kana kuti WILD. Mumwe msangano wakadai wakaitwa mazuva mashoma apfuura muHarare, uye vesapes vanoti vane chinangwa chekuita mimwe misangano yakadai senzira yekurudzira hurumende kuti igadzirise nyaya yegukura hundi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo muhadhi avo vakanzi vaone nezvenyaya iyi muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.